zvato pachena pachasanganwikwa kuzanu PF. Ngoma ndiyo yekuti matunhu ose anenge achiti tinotsigira vamugabe sekutaura kwavakatoita. Ngoma ndiyo yekuti vamugabe pavachainge vachienda pamberi vachitaura nevatsigiri vavo. Ngoma ndiyo yatinoziva yekuti vakasange vachitsumwaira havo vanenge vachitaura nhau iyoya yekutukana nana Britain nana America. Ngoma ndiyo yekungozotaurawo izvozvo zvirango zvataziva vachingotaura. Kana paine chingatoitika chaicho inhau yekuti pamwe pane vachadzorwa mumusangano uyezve pamwe pane vachadzingwa mumusangano.
Asi nemakore ava mugababa haisi nyaya here yanga ichifanira kunge iri mudariro tichitarisa sarudzo dza 2018 sei varungosimbirira kuti vamugabe chete chete?
Afrika imi vazulu, sekutaura kwamatoita kuti haisi nyaya here yanga ichifanira kunge iri mudariro yemakore ava mugabe, kukwegura kwavo nekusakwanisa kwavo kubata basa zvichienda mberi. Dai dziri dzimwe nyika tiri kutotarisira kuti pachataurwa nhau yekuti ko mukadzi womutungamiriri wenyika kana achitaura kuti iye atove iye mubati wamatomo anotonga, zvinorevei? Vamugabe vangadai vari kupinzwa pfumvu nevatsigiri vavo vachinzi pindurai zvazvinorevai zvamugabe. Zvino sekutaura kwamaitaimi kuti ingadai iri nhau yanga ichadei ichazokurukurwa nayo, mazvipindura moga nekuti muri kutoziva kuti haisi kuzokurukurwa nezvayo.